kwata ichi chawana tikiti rekuenda kumakundano T20 World Cup ayo achaitirwa Australia mushure mekurova Papua New Guinea nemaranzi makumaviri nemanomwe nhasi masikati kuBulawayo. Mutambi weZimbabwe akanda maranzi akati wandei ndeSkandar Raza uyo abuda nemaranzi makumaviri nemaviri kuti Zimbabwe isvike pamaranzi zana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. Papua New Guinea ndokuguma iri pamaranzi zana nemakumi manomwe nemaviri 172. Kukunda masemifinari uku kwapinza Zimbabwe mufinari yeT20 World Cup qualifier iyo vatambi ava vave kusangana neNetherlands muQueen's Sports Club nesondo. Kunyange Zimbabwe ikarohwa mufinari iyi tekiti reWorld Cup ratove muhomwe sezvo mitemo ichiti zvikwata zvapinda mufinari zvinotora zvinzvimbo zviviri zvatsara kuti zvikwata zvemakundano T20 World Cup zvikwane. Mutsigiri wemutambo uyu vaFidelis Mzondiwa vanoti maChevrons adadisa zvichitevera kukundikana kwakaita chikwata cherugby kubudirira kuendawo kuWorld Cup.
Kwata iyi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaranidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
maT20 World Cup qualifiers ndiwo anga ari makwikwi ekutanga emurairidzi mutsva wemachevrons Jeff Horton kubvira atambidzwa basa iri mwedzi wapera. Zvikwata zvisere zvinoti Hong Kong, Jersey, Papua New Guinea, Singapore, Netherlands, Uganda, USA neZimbabwe zvanga kwesvondo rese zvichirwira kuenda kuWorld Cup uku. Totarisa mutambo wenhabvu. Upenyu hwemurairidzi weDynamo Stonerai Ndiraya kuchikwata ichi huri patambo apo chikwata chake chiri kupinda munhandare yeNational Sports Stadium nesvondo pamutambo neFC Platinum. Masvondo maviri apfuura vatsigiri vechikwata ichi vanga vachitevedzera kuti Ndiraya ngaasiyiswe basa zvekuti kurohwa zvekare nesvondo kunosimudza dzimwe mhepo. Dynamos yakunda mumutambo mumwe chete chete pamitambo minomwe yapfuura izvo zvisiri kufadza vatsigiri vechikwata ichi kusanganisira vabatsai kwaedza.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to guide the team. Team haina kumira musha, haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Izvi zvauya panguva yakaoma apo Dimbare ine FC Platinum iyo iri kubhebha moto uyezve iri kutungamira gungano iri nemapoints mashanu pamusoro peChicken Inn. Vaongorori vemutambo wenhabvu kusanganisira vaAdmire Muyemeke vanoti Dynamos haimire paFC Platinum apa.
No man, even quality wise FC Platinum iri pamberi pavatambi. So yeah, I mean I put my money on FC Platinum thinking Omara anokwanisa kuzviita.
Masvondo maviri apfuura FC Platinum yakazvambura Chicken Inn 3-0 mumutambo wakasangana zvikwata zviviri zviri kutungamira gungano iri. Pamusoro pezvo kugona kunenge kudada haisati yarohwa mumitambo minomwe yapfuura. Nesvondo zvekare asi Mbabha Field Stadium Chicken Inn iri kutarisira kurasa kurohwa kwayakaitwa neTenants svondo rapera nekutora mapoints ese matatu pamutambo neBulawayo Chiefs. Asi mitambo yePSL iri kusimuka mangwana apo Highlanders ine rwendo kuGweru kunosangana neHwahwa muAscott. Cats United ine rwendo asi rupfupepfupi kuenda paMhondorongedzi kunotamba neNgezi Platinum Stars muBaobab Stadium. Mimwe mitambo yenhabvu iri kusvondo rino yakamira seizvi. Mugovera ZPC Kariba vs Cranbourne Bullets Nyamunga. Blower City vs Tenants Baba Foods. Harare City vs Triangle National Sports Stadium. Manika Diamonds vs Herentals Vengere. Nesondo Black Rhinos vs Yada Vengere. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.